Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 24, 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vaviri veMDC vanoti vamakomborero haruzivishi navaAlan Moyo avakasunga svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emunyika. Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica pasingakanganiswi zviwanikwa we60th session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development unotanga nhasi muVictoria Falls. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisi anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vaviri vebato rinopikisa reMDC vanoti vamakomborero haruzivishi navaAlan Moyo avo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira vachida kukonzera mhirizhonga nhasi vadzoka zvakare mudare vakakwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Gweta riri kumirira vaviri ava vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaviri ava vabhadhariswa mari inoita chiuru chemadhora emari yemunyika pamunhu uye vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare pamwe nekuzviratidza kumapurisa kaviri pasvondo. Vashava vati vaharuzivishe navaMoyo vanzi vagodzoka kudare musi wa9 kurume unove mwedzi unouya. Vaviri ava vanonzi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Ngatinzwei vashava vachitsanangura zvafamba mudare.
Ichokwadi takapinda mudare nemusi wemugovera nevarume vaviri ava makomborero haruzivishe naAlan Moyo vechidiki vari mubato rinopikisa reMDC vakasungwa vachinzi ivo vakataridzira pamwe chete nerudhende rwevechidiki muHarare nomusi wa19 kukadzi vaine chinangwa chekukonzeresa mhirizhonga. Zvichakadaro vamuchuchisi vakanga vachiti ivo vaviri ava vafanira kutongwa vachibva kunze, vanofanirwa kutongwa vachibva muchizarira nekuti vakaregedzwa vanonokonzeresa imwe mhirizhonga kana kuti vanogona kushayikwa zvekare kumataredzi mhosva vatiza. Zvinova zvunhu zvatisina kuwirirana nazvo. Tinofara kuti dare redzimhosva nhasi rawirirana nesu, nekudaro dare rabva ravasunungura zvikanzi ngavaende zvaukumba mushure mekunge vabhadhara mari inokwana kuita iyo 1000 RTGS. Vakazonzi ivo vagare pakero yavakapa zvekare vasawanikwa vachavhiringidza kana vafakasi vachazouya kuzotaura nezvenyaya iyi. Ndo zvaitika nhasi kumataredzi mhosva paHarare Criminal Magistrate Court.
Saka vanotarisirwa kudzoka rini kudare zvakare?
Tiri kudzoka musi wa9 kurume ivo mukati megore rino iri.
Ivo vaviri ava vari kuti nemhosva yavari kupomerwa?
Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa senyaya isina maturo, nyaya isina umbowo, nokuti kana vhidhiyo racho riri kutaurwa navamuchuchisi kuti vanoonekwa vachipara mhosva, ndakariongororawo ini ndikaonawo zveshuwa kuti hapana mhosva iri kuparwa. Rinongovo vhidhiyo revanhu vari kufamba mugwagwa, vanhu vari kufamba vachiimba vachitaridza kunyunyuta kwavo zvinova zvisiri kunze kwemutemo. Bumbiro redu renyika ine Zimbabwe rinozvibvumira.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeMDC mberi dziri kumatare vaObey Shava vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Musangano wechitanhatu wemazuva mana wekutarisa budiriro pasingakanganiswe zviwanikwa muAfrica weAfrican Regional Forum on Sustainable Development watanga nhasi kuVictoria Falls. Gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu muchinafundo Paul Mavhima vanoti nyika dzose dzemuAfrica dzinoita 54 dzine vamiriri pamusangano uyu. Vamavhima vaudza tanonoka wandu weStudio 7 kuti kunyanga hazvo Zimbabwe iri pakaoma iri mberi kwenyika zhinji muAfrica panyaya yekusimudzira zvinangwa zvebudiriro yerudzi urwu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musangano wakakosha zvikuru waunza Africa yese, all the 54 states dzauya. Pane zvinhu zviviri zvatichaita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu senyika plus continent tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals. You know kuti target yedu i-2030. Saka tiri kuda kuona kuti padhekedhi irori riri kuuya re-2020 kusvika 2030 chii chatofanira kuita kuti timete target iyoyo. Saka tataka taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi. Tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei. Saka tiri kudiscussion iyoyo. One, to review where we are, and secondly, kuti tiite mastrategies kuti tikwanise kumita matarget edu emadevelopment goals iyaya.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka nepamusana pekuti Deputy Secretary General veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Chaita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So that the 54 African countries, then UN represented pa level ya Deputy Secretary General. Vakauya, vakasvika pano pa Victoria Falls, vakaenda kuHange National Park, vakanoona basa rakanaka rinoitwa neZimbabwe conservation yemhuka dzedu nekudhila nezvinhu zvakaita sekuti mhuka nevanhu, the conflict tiri kudhila nayo sei. Kuti tiri kudhila sei nenyaya yeclimate change, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvakadaro izvo mumanational parks edupo. Ichi chinhu chakanaka zvikuru, chaita spotlight muZimbabwe, chaita kuti even vanhu vaone matourist. Saka zvichaita kuti nyika izikanwe pasi rose. Ndo zvatiri kutarisira izvozvo.
Vanga vari gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare kuVictoria Falls natanonoka wandi weStudio 7. Commission inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisa anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Mutoro wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya ayo atorwa nemumwe wemakomishina uye vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure anotevera nyunyuto yabuda muvanhu vauya pamusangano waitwa Mamutare wekuziya mashandiro akanaka ekomishini iyi mukuedza kwayo kupedza huori kana kuti wedraft National Anti-Corruption Strategy waitirwa muguta remutare nhasi. Vatakashinga mashe hanya mumwe vagari vemamutare vange vari pamusangano wanhasi.
Basa vari kuita vezak according to mafungiro avo nemaitiro avo, but maresults ndiri kutaura ndakatarisa nemanekaland kunoko atisi kuona kubva pavakatanga kuita basa vachibata uori huri muno mamutare zvikuru muno manekaland zvikuru. Takatarisa nenyaya yemadiamonds ekwamarange hapana nyaya dzabuda dzinobatika, yet there is clear evidence corruption yakaitika kwamarange. Yes, the workshops they are doing vari kuzviratidza vari kuzvizivisa, kana vasoenda marural areas kunze kunotaurana nambuya kana vana vechikoro vari kunzo kuti vazive kuti kune chinjinonzi zaka
mumwe wevanga vari pamusangano wanhasi Farai Matevu vanoti Zimbabwe Anti Corruption Commission iri kuita basa rayo zvakanaka asi kuti vanovimba kuti kumangarwa nekuferefetwa kwedzimhosva kuitwe nevakawanda kwete mumaguta makuru chete
ndofunga kuti igwara rakanaka zvikuru rekuitwa ne Zimbabwe Anti Corruption Agents asi ndotarisira semutapi wenhau secitizen yakazvimirira kuti mapazi ehurumende nemapoka ehurumende varinyanya kuitira misangano yavo yekuunganidza pfungwa dzevanhu mumaguta chete vasingaendi kumaruwa kunova ndiko kwakazara vanhu ndiko kuri kuitika uori hwakawanda ukoko
asi vamakamure vanoti itarisiro yavo kuti panopera gore rino Zimbabwe Anti Corruption Commission inge yave nemamwe mahofisi mumatunhu anoti Mutare, Masvingo uye Marondera kuwedzera pane mamwe ari muHarare, Bulawayo nekuGweru
pari zvino zvakina maofices matatu muHarare, muGweru nemuBulawayo saka zvaki iri kuda kuti ivhure mamwe matatu gore rino kuti aite 6 saka zvaki inenge yava ku in 6 regions dzenyika so vanhu vomanikaland vanenge vakwanisa kuuya mamutare munomu vachiuya kuzotaura nenyaya dzeuori vachikwanisa kuzonzwa maprograms echi zvecorruption anenge achiitwa nezaki
vamakamure vanoti chimwe chechiri kunonotsa kuvepo kwemahofisi aya ndechekushayikwa kwemari yakakwana uye zvishandisiro zvinosanganisira vashandi vakadzidzira mabasa sezvo vachida kubhadharwa zvakaringana nemabasa avo
saka toichida kuti vanhu vatichazopinza mumabasa iwayo vave nyanzvi dzinoita kuti mahofisi atiri kuvhura ave anoshanda zvakanaka kuti chinangwa chatenge tichavhurira mahofisi aya tikwanise kuchikumukidza saka pachazopera 5 years dzekomisheni inoyi tikufungidzira kuti zaki inenge yavhura mahofisi maprovinces yese nemadistricts akawande munyika
vamakamure vanoti komisheni yavo iri kugadzirirawo zviverengwa zvevanhu vasingaoni zvebreu nevamwe vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language musangano wanhasi wapindwa nevemapoka ehurumende akasiyana-siyana uye vemapoka anoshanda akazvimirira akaita seTransparency International Zimbabwe nemamwe ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Iloida Moyo
Vanotengesera mumigwagwa panzvimbo yemabhizimusi yeShowgrounds kudombo shava mudunhu reGoromonzi West vanoti vambomira kubhadhara mitero kukanzuro yeGoromonzi dzamara kanzuro iyi yavavakira zvimbuzi misika yakanaka pamwe nekuvapa mvura panzvimbo dzavanoshandira Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
Vanhu ava vanoti vave nemakore akawanda vachibhadhara mitero kuGoromonzi Rural District Council asi pasina chinobuda uye vanoti zvave kuitika panzvimbo iyi zvinogona kukonzera zvirwere zvemanyoka mumwe vanotengesa panzvimbo iyi amai Jessica Maodzwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana kuti kunyange hazvo vari kubhadhara mutero hapana chavari kuitirwa nekanzuru yavo
Dambudziko mberatina zvimbuzi achitorina zvachose taneta nekuisa chicheme chikukanzuru fuva patine makore mana mashanu adarika kanzura vatina wedi nezvakanga vasati vapa chigaro asangosvika dambudziko riri papi riripo kanzuru chairi kuda kanzuru ngoda mari dzedu isi dzemutero asi kuti chinzwa zvichemo zvedu isi kuti nonzi utano hwemunhu chii imvura nechimbuzi kanzura ina basa nazvizvozvo changu avo akangotora mari dzedu dzemutero zvavo zvaita sei zvaita panapedza kubhadhara $45 pamwedzi pane vanotengesa tunyama-nyama tumazepi uku vari kubhadhara $10 pasvondo but mari yechairi kuita hapana
vamwewo amai vasina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti havaoni chikonzero chekuramba vachibhadhara mitero nekuti hapana chavari kuwana kubva kukanzuru
matambudziko atakatarisana nawo panapa ndeyekuti isusu panapaka sevanhu vanenge vachiteerera tinenge tichitarisawo maservicesiwo ari valid kwatiri zvinoenderanawo nekubhadhara kwatinenge tichidini tichiita hatina toilet hatina mvura hatina mastructures bhini dzimwe nguva tinotomboita konde kutoti titakuri titsvage munhu anotirasira bhini panapa kanzuru iripo takutadza kugara panapa saka tinongokumbirawo kungotiwo kanzuru ingotionawo sevanhuwo
Sachi Garwe Sangano Regoromonzi Vendors Association, Vatichaona Majambe, Vaudzao Studio 7, kutizavikitwa nevanu pa showgrounds, zvinonzi visisika, sezvo zvichemo zvavo, zvave nemakore, zvisina kugadziriswa.
Vazhinji vakutobhoikota kutobhadhara, but isusu tichitaura necouncil kuti ngatimbo isusu seexecutive tichitaura necouncil kuti vanhu vasati varamba kubhadhara ivo ngavatigadzirire zvichemo zvedu zvigadziriswe. Asi vazhinji vakatoramba kudhara kuti isu hatigoni kuvamanikidza kuti rambai muchibhadhara, rambai muchibhadhara, since nyaya yaane nguva ichiita se ichitaurwa nezvayo yarebesa.
Pane vanhu vanodarika churu vanotengesera mumigwagwa pashowgrounds kudomboshava, uye vakatomboita mudeme mudeme wekutenga zvidhinha nesamende kuti vavakise zvimbuzi, asi havana kuwana rutsigiro kubva kukanzuru.
Takavutwa necouncil through the councillor, vakatitaurawo kuti tikasvika pakuinapa takufanotengawo mabags esiment iwo vachiunza zvidhinha nezvimwewo. Tikatenga semavenda sacontributa mari yedu, tikatenga 10 bags dzesimende dzitoripo izvezvizvo, but up to now we are lobbying navo, tichitaura navo, havanana chavati vagadzirisa.
Kanzura weward 4 mugoromonzi rural district council, avo vanomirira nzvimbo iyi vatapiwa murima, vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yakaita chisungo kare chekuti zvinhu zvigadziriswe pashowgrounds, uye havachaziva kuti chii chiri kutadzisa basa kufambira mberi.
Takaita resolution kukomiti yedu yefinance kuti wadiri kubvisa mari yakawanda stiriki ndo richambotanga kudi kuprioritizwa kuti vadzoserewo kuvanhu kwavanenge kuchibviswa. But so far ndofunga tane 39 months takaita resolution iyoyo, hakuna chati chauya chiri kubva kukanzuru kuti chibatsiridze ward 4. Ward 4 tichitarisa ndo ndingangoti bread basket yeGoromonzi yese as a whole ine 25 mawards. Mari zhinji inobva pano pachirodzero pashowground, ndo panobva mari yese inoshanda kukanzuru.
Vamurima vanoyo nhengo yekomiti inoona nezvemari mugoromonzi rural district council vati pashowgrounds ndipo panobva mari yemitero yakawanda kukanzuru kudarika nzvimbo dzese mugoromonzi, uye zvakakosha kuti kanzuru iitire vanhu zvavanoda kuti vasarege kubhadhara mitero. Vavimbisa kuti vachagara pasi nevakuru vakuru mukanzuru yavo kuti matambudziko akatarisana nevanhu vepashowgrounds agadziriswe. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangudla.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru zvevanhu zvapinda mumigwagwa yeCasablanca, guta guru reMorocco, zvichiratidzira zvichida kuti nyaya dzemagariro pamwe nekodzero dzevanhu zvigadziriswe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati America ichasaina chibvumirano chekutengesa zvikopokopo zvinokosha mabhiriyoni matatu emadhora nezvimwe zvehonda kumauto eIndia uko vari kushanya. Kukanganiswa kweupfumi nekuda kwechirwere checoronavirus kwadonhedza mitengo yemisika pamwe nemafuta pasi rose, apo chirwere ichi chamanikidza China kumbosendeka dare rayo uye kutyisa vanhu pasi rose kuti chingangopararira zvakare. Zvinorwadza kana kushungurudza mhuri ikashayiwa mbereko, nekuti pachivanhu ndiyo nzira chete inoita kuti mudzi wedzinza uenderere mberi kubudikidza nevana vanenge vachiberekwa kana kuzvarwa. Asi nekuda kweruzivo rwechizvino zvino, dambudziko iri rinonzi rave kugadzirisika kunyange hazvo kunyangwe nemuZimbabwe mose. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko amaisenzi yamapunga vanoti kana usina mwana hama nevanhu vemunharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera.
Soko rehungu mwari nopuwa mabasa ohiti, saka izvozvo zvaindirwa dzangu vana vehama dzangu vanoziva kuti nekuti havana so, saka vachitibata so. But unofunga unoendesa mwana kuchikoro, kuendesa kumacourses kuti vawane zvekudya uchimai usina kana murume, kusvika mwana zoti nai imi makagara pana mama wa panaka basina ziso here, panaka vasina gumbo here kana vasiri right. Saka izvozvo zvose zvinoitwa because ndingo sina mwana.
Asi matambudziko akadai anenge ave kupera kune vamwe munyika sezvo munyika makaparurwa klinika inobatsira vanonetseka mbere kupa Melbourne Maternity and IVF Clinic iri mumusha weBelvedere. Izvi zviri kuitwa kuburukidza nechirongwa chokuchikavana chinonzi in vitro fertilization kana kuti IVF. Kliniki iyi inoti IVF yakapa kuti vanhukadzi makumi matanhatu nevashanu avo vakange vane makore akawanda vachishaya mbereko vakwanise kutakura pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekuchikavana nenzira yeIVF Dr. Tinovimba Mhlanga vanoti hapana munhu asingakwanisi kuita mwana nokuti pane nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa dambudziko iri.
Kudhara pataidefina nyaya yesubfertility taiitara tichiti infertility. Infertility is like watoti munhu achakwanisi kutoita mwana. Subfertility, you are just saying chance yokuti munhu aite mwana yakati dererei, but munhu wese ane chance yokuita mwana.
Dr. Mhlanga vanotsanangura zvavanoita kana vachiuchika vana nenzira yeIVF iyo yakaparurwa munyika makore maviri apfuura.
Mazai emukadzi nehwemunhurume zvinotorwa zvogadzira mwana kunze. Mwana wacho yendo anozodzoswa muchibereko chamai kuti azozvarwa pamberi apo. Ndoyatinoti IVF.
Dr. Mhlanga vakaendera mberi vachiti munhu wese kusanganisira vanorarama nehutachiona hweHIV vanokwanisawo kupinda mune chimwe chikamu chekuchika vana chinonzi intrauterine insemination kana kuti IUI votobereka vana vasina utachiona uhu.
Titoriwo nevamwe vokuti baba vanenge vane HIV mai vanenge vasina, vatinogona kubatsirawo nechirongwa chedu chatitoti intrauterine insemination. Totora hurume hwababa togeza tichiuprocesa kubvisa chirwere cheHIV tobva tainseminata kuna mai. Mai vosvika pakuzvara mwana asina HIV, iwo vasina kubatirawo chirwere cheHIV.
Studio 7 yakataura nevagari vemunharaunda yeHarare vhiki rapera avo vanoti kushaya mbereko idambudziko guru iro raparadza michato, zvokuti kunyange hazvo mhuri idzi dzine ruzivo rwezvekuuchikwa kwevana nenzira yeIVF vazhinji vacho havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nokuti chinodhura. Dr. Mhlanga vanotenda kuti chirongwa cheIVF chinodhura zvakanyanyisa zvokuti panodiwa zviuru zvakati kuti zvemadhora ekuAmerica.
Chinodhura paIVF inhau yekuti madrugs atoshandisa anotidhurewo zvakare nezvinhu zvatoshandisa mulab. So when you are looking at IVF, you are looking at almost 3,000, and then when you are looking at IUI, you are looking under $400.
Dr. Mhlanga vanoti vakasundwa kutangisa chirongwa chemakiriniki okuuchika vana mushure mekunge vaona kuti mbereko munyika raiva rashungurudza mhuri dzakawandisa.
Dambudziko rembereko rawanda muZimbabwe and masolutions anga asipo kune munhu asina mbereko. Makliniki eIVF muZimbabwe aripo maviri, pane iri muHarare neiri kuBulawayo. Pane dzimwe dzatiri kuda kuti tikwanise kubatsira dziri kuda kugadzirwa kuti dzikwanise kuzobatsirawo avo vasina mari, but izvo zvichiri muzvirongwa.
Nyanzvi munyaya dzezvembereko uye vachishanda mubazi rezveutano Dr. Robert Madzima vakatsinzira zvakataurwa naDr. Mhlanga vachiti kushaya mbereko muDzimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika. Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro, izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko irori, sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete. Vanotiwo havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko, asi kuti varume vanokwanisawo kuita dambudziko iri zvakanyanya, asi vazhinji vavo havadi kubuda pachena vachipomera madzimai mhosva yekusaita mbereko. Asi imwe ongororo yakaitwa neKarolinska Institute kuSweden inoratidza kuti pane mukana wakakura wekuti vana vanoberekwa neIVF vanogona kufa vasati vasvika gore zvichienzaniswa nevanozvarwa nenzira kwadzo. Kamira Studio 7 kuBelvedere muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iye zvino tombonzwa zviri kubva kusocial media tiina Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk chatinokupa kurai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa dambudziko remafuta ekufambisa. Gugumbe Chikomba anyora iye pa Facebook page yedu achiti pakwekwe mafuta emota ari kunetsa mafuta anosvika nemagonyeti pava nemutsetse nechekare zvakaoma hazviiti kuti pa total vhiki ripere pasina mutsetse yemota
Ndiyangu ndenzi kuriza kanga chiyeche nukara kwenye hapa genesis ya kio ino uya pa ino uya ino uya ya kapera kono kuna unitawke ya 30,000 liters but kono muna ane kuna unitawke 3 days kwa haripa kiyo kiyo yo goya kama 3 times ya kisha ya mwela kundi pa nitika kutu uvori kana kwa uya kwa mwela kwa kisha ya kuna unitawke kwa uya kwa kisha unotakana 3 na kuya kana wakangu mira pa machu unokuna kuya o 3 zekatira na kuya katika machu asana kukera
saka poitwa seize maonero enyo
maonero angu ininiga zunye zaje zunokon zirisa ndezo kutu kano kutu kutu atishandisi marie kunze kwa amerika la izma yue kati kukashikari savano kenge kira wangu wani deni yenda kwa black market ya kutenge kwa mwye kandu nongo nongi hei kana kuru kumisoro kukana kuna nini sao ya neta nesu yene kwazi kwa kwa nisa kumkopo isteke mtestende jivitila mwaneza shimafio nongo shandika zao marie kunze
ili mwye kutatu hachiru ule hirikuno kwa mtari aazi na kwa mwumirazu kana akapa kwa choko adiche hekoka kwa kwa mwumirazu kana akapa kwa chingu hezi kumwe kwa Kada tadi saya menemukan dari satu ini, omosi 3 or 4 days. Kutunya sana fuel, misalnya ni.
Baru kupumi zero, mesti mana watengke ni mari kunze, uye jujaka mirasi.
Ah, ini sendiri sudah terpumi juga tu. Apa nada feeling untuk kita mesti dari tengah ni mari. Jadi kita break mari, karena mampu.
Ini intinya marvelous pelanggannya uye, di demo Washington.
Makateerera ku Studio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari iro rinonzi riri kutowedzera kunyanga hazvo pave nemamwe magaraji ave kutengesa mafuta nemari yekuAmerica. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa i WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibate ina 7 PM, pama saisaya anoti 909 AM, 4930-6040, ne 15460 kHz pa shortwave mazua ose.
Why, oh, baby, why, oh, why, oh, denied, oh, why, oh.
na koka manzi waya waya kubva kuna Sindi Munyave tabatashuka kumagume chirongwa chedu sezvongo yedu yapera rakaita mbotari samusere naudza nhasi. Vechidiki vaviri veMDC vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica pasingakanganiswi zviwanikwa we6th session of the African Regional Forum on Sustainable Development watanga nhasi muVictoria Falls. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, iwe nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.